Parizvino munyika mune nepfenyuro nhanhatu chete dzinonzwika nyika yose nesere dzematunhu dzakawanda dzacho dziri pasi pehurumende nemapazi ayo akaita seZim Papers neKingstones. Vakawanda vanoti hurumende haina kugadzirira kupa maresinesi tekutepfenyura kumasangano akazvimirira oga nepamusana pekuti hurumende haidi kunzwa mafungiro akasiyana munyika. Vamwe vanoti hurumende inongopa maresinesi kunhengo dzebato rezanupf chete sezvayakaita kukambani yeab communications iyo inonzi ndeyegurukota rinoona nezveunyanzvi mukufambiswa kwemashoko munyika vasupamandi wanzira. AB Communications inotepfenyura Zimbabwe FM yakapuwa rimwe rezinesi rekutepfenyura mumaguta emasvingo neGweru. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa munyika vahlahla ngwenya vanoti hurumende haina kuzvipira kupa marezinesi kune avo vanoda kutepfenyura kunyange paine mutemo inovabvumira. Vangwenya vanoti misa icharamba ichitaura nehurumende kuti ibvume kupa maresinesi kuna ani zvake anoda kutepfenyura sezvinodikanwa nebumbiro remitemo. Izvi zvinotsigirwa nevaimbovesachigaro wemisa Zimbabwe vanjabulo Ncube vanoti vanhu pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanofanirwa kuramba vachitaura nehurumende kuti iwanise vanhu maresinesi ekutepfenyura sezvinodiwa nemitemo yenyika. Mugaro wemukariba muzvinafundo vasema wawo vanoti kunyange nyika iri kubatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva ranhasi asi hurumende haisati yatevedzera zvayakabvumirana nedzimwe nyika dzemusadak zvekupa mukana wekutepfenyura pasina matambudziko. Vama wavo vanoti sezvo hurumende isingadi kutevedzera zvayakabvumirana nedzimwe nyika vanhu vemunyika vane mukana wekuisa vanhu vanotevedzera zvavanenge vasunga musarudzo dzegore rinouya.
Asi tikatarisisa tinonyatsokuona kuti hongu tiri kupemberera zuva iri asi munyika yedu yeZimbabwe havasati vaisa vatora mutemo weSADC protocol uya wokuti ngavaite liberalize ngavasunungure maredio awande munyika ine yeZimbabwe. Hurumende haisi kuda. Chingaitwe nevanhu veZimbabwe ndechekuzviribareta kubva mumapolisi ehurumende iripo iko zvinezvi. Zvavanoita ndezvokutarisira kuti 2018 nokuti 2018 ndopekuzvisunungura zvachose vozvisarudzira vanhu vanoinda kunoita mapolisi anenge aine chinangwa nevanhu vemuZimbabwe.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda nenhepfenyuro yekariba FM yekuZambia vaOliver Samboti vanoti hurumende yemuZimbabwe inofanirwa kutevedzera nyika yavo iyo ine nhepfenyuro dzinodarika makumi masere. Vasamboti vanoti vatore venhau ndivo vanofanirwa kunge vari pamberi mukurwisa hurumende kuti iwanise vanhu maresinesi ekutepfenyura pamwe nekutapa nhau pasina kudzvinyirirwa.
That we need to put more pressure for government to open up the airwaves so that the community can benefit from the media.
Mukuru wenhepfenyuro yepatsaka community radio station vaJohn Chirinda vanoti munyika musati mave nenhepfenyuro dzematunhu sezvo hurumende isingade zvirongwa zvevanhu.
My community radio station at the moment in Zimbabwe asati alicensed. Kana tichitarisa community radio station tofanira kuti understand kuti community radio inouya nenyaya yeownership kuti ndivanani vane vari munyaya yeutungamiri weradio. Tikutaura nyaya yekuti bodi racho rinanani, titaura nyaya yekuti management yacho iri kubve pichinda kupi. Saka ukazoona kwakungouya bodi ramusingazivi, vanhu vamusingazivi, it means even nezvirongwa zvinouya paradio hamuna simba razvo.
Kuve nenhepfenyuro yedunhu kwakanakira vagari venzvimbo sekutaura kwemugaro wemukariba vaShepherd Marumahoko. VaMarumahoko vanoti nhepfenyuro yemukariba iri kuvapa zvirongwa zvemunharaunda yavo.
Kuteerera kwatinoita Nyaminyami FM inotipa zvirongwa zvakatikomberedza muno mukariba kazhinji. Ndesaka ndichiwanzokuda Nyaminyami FM.
Asi mumwe mugari wemukariba vaKizito Mwase vanoti vachiri kuteerera nhepfenyuro yekuZambia sezvo vanopakura zvirongwa panhepfenyuro yeNyaminyami FM vasati vave kuita basa ravo neunyanzvi.
Hai kuZambia inonakidzwa, yekuZambia inonakidzwa, yekuZambia inonakidzwa. Chandataura sofa ndechekuti kuprograma zirongwa zvavo havasati vakunyatsogona zvese programa po uye zvigare havachiri vanyuwani mune zvekubroadcaster
nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti hurumende haidi kupa marezinesi ekutepfenyura sezvo ichityira kuti nhepfenyuro dzinozoshandiswa kuratidza pairi kukanganisa izvo zvinozopa kuti vanhu vasaivhotere munguva dzesarudzo ndakamirira studio 7 mukariba ndini Arthur Chigoriwa.